Manera kana kamuri yeZimbabwe ino iStudio 7
tichitepenyura tiri muWashington DC. Lingali chona njani Zimbabwe omuhle. Le yiStudio 7 ewethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Manhero akanaka vateereri, tinosangana zvakare manhero anhasi uri musi wechishanu Nyamavhuvhu 7, 2020. Makateerera kuStudio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa neStudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ine ndini Jonga Kandemiri, ndiri muWashington DC, ndichiti ezvinezvi zviri muchirongwa chedu chanhasi. Huwandu hwevanhu vabatwa nechirwere cheCOVID-19 munyika, kunyanya muHarare, woramba huchikwira zvotyisa vakawanda. Hurumende yeSouth Africa yotumira nhumwe kuZimbabwe iyo yoshorwa nevakawanda nenyaya yekutyorwa kwekodzero dzevanhu. Asi ZANU-PF inoti munyika hamuna matambudziko angade kuti vekunze vapindire. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Vamwe vakuru vakuru muhurumende nemapato ezvematongerwo enyika vari kuurumbidzwa zvikuru nekubuda pachena vachitaura kuti vabatwa nechirwere cheCOVID-19 icho charura pasi rose. Bazi rezveutano rinoti vanhu vafa nechirwere cheCOVID-19 muZimbabwe vasvika pamakumi mapfumbamwe nevanomwe kana kuti 97. Uwandu hwevanhu vabatwa nechirwere ichi munyika hwakakwira kusvika pazviuru zvina nemazana matatu ane makumi mapfumbamwe nevashanu kana kuti 4,395. Vanhu vapora kubva kuchirwere ichi vanosvika chiuru chimwe chete nemazana maviri ane makumi matanhatu nevana kana kuti 1,264. Kunyange hazvo vamwe vakuru vakuru vaimboti chirwere ichi chiri kunyika dzekumawirira iye zvino vave kuimba rumwe rwiyo sezvo chadzika midzi munyika. Godwin Manguzha anotipa nyaya inotevera.
Vaimbove gurukota rezvekurima vaParents Shiri pamwe nevaimbove mutauri wemauto Kennel Overson Mugwisi vakashaya neCOVID-19 uye mutevedzeri wegurukota revechidiki nemitambo vatinomuda Machakaire vakabatwawo neCOVID-19 vakabuda pachena. Pane nhengo dzeParamende dzakabatwa neCOVID-19 dzikabuda pachena dzinosanganisira mumiriri weHarare South National Assembly vatongai Munangagwa pamwe nasachigaro weCommittee National Assembly inoona nezveutano Dr. Ruth Labode VMDC Alliance. Vamwe vakaita segurukota rezvekudzivirirwa kwemukati menyika vakazembe kazembe uye gurukota rezvekubudiswa kumashoko amai Monica Mutsvangwa vanoti vari kugara kumba mushure mokuita misangano navashiri asi vachiti vari kunzwa zviri nani. Bato reZANU-PF rakati nhengo dzaro makumi maviri nenhanhatu dzakabatwawo nechirwere ichi. Vaive gurukota rezveutano muhurumende yemubatanidzwa Dr. Henry Madzorera vaudza Studio 7 kuti zvakaitwa vakuru vakuru ava nenhengo dzeParamende kubuda pachena zvakanaka chose mukurwisana neCOVID-19.
Zvakanaka kuti vakuru vakuru vese kana vachinge vabatwa nechirwere chakaita seCorona ezvino tiri muepidemic vange vachitaura. Izvo zvinoreducer stigma, yatinoti stigma iya. Vanhu vanotanga kutaura pamusoro pazvo vakasununguka nokuti vanenge vaona vakuru vachitaurawo vakasununguka. Saka chinhu chakanaka chekuti vakuru kana vachinge vawirawo musekwende dzakadero zvokubatwa necoronavhairas vataure nyika izive kuti vamwe vagove vachitaura zvinotibetsera pakukontrola spread yechirwere. Zvinotibetsera pakuti munhu wese anenge abatwa nacho azive kuenda muself isolation ndokuti tikurire chirwere ichi.
Mumiriri weBinga North muNational Assembly vaPrince Duveko Sivanda veMDC Alliance vati vanobvumirana naDr. Madzorera vachiti pakutanga hurumende yaingoburitsa huwandu hwevanhu vafa kana kubatwa nechirwere ichi pasina mazita. Vati kubuda pachena kunobatsira kuti munhu wese aone kuti zvechokwadi chirwere ichi chiriko.
Yeah, inoita kuti kuvanhu vazive kuti zveshuwa saka chirwere ichi chiripo hakusi kunyeperwa because kune mamwe mafeelings mukati mevanhu munyika wekuti ichi chirwere chekuti unongochiona manumbers cheta hauna kana wanowa unomvoti waunoziva anonzi akamborwara saka it will take away that element ye doubting yokuti chirwere ichi chiriko that is for certain.
Vasivanda vati hurumende yakakanganisa chose payakapinza masoja mumugwagwa mushure mekutanga kwechirwere ichi vachiti ingadai yakatuma vashandi vezveutano kuti vadzidzise vanhu pamusoro pechirwere ichi.
Vanhu vasapfeke maski nokutya masoja kana kuti nokutya mapurisa but vapfeke maski nokutyira utano hwavo. Zvichaita kuti munhu kana achinzi ita social distancing kana kuti gara mumba mako agare mumba make not because anzi gara mumba mako but nokuti ari kutyira kuti zveshuwa chirwere ichi chiripo chogona kungotibatawo neni.
Muumiriri weMakonde muNational Assembly vaKindless Paradza veZanu PF vaudza Studio 7 kuti ichokwadi kuti kubuda pachena kuri kuitwa nenhengo dzeparamende nevakuru vakuru muhurumende kuri kubatsira kuti vanhu vanzwisise nezvechirwere ichi.
Saka kana maMP achibatwa kuzoti vamwewo zvavo saka zviri zvaita tizive kuti chirwere ichi chiriko ende chinogona kutibata tese tese. Hapuchina shasha munhu wese anogona kubata nechirwere ichi saka zviri kwatiri tese iye zvino kuti tichiona kuti taita kuti chirwere ichi chisapararira nematanho anodiwa ne government anodiwa ne World Health Organization.
Vati vari kushanda neimwe kambani muconstituents mavo kudzidzisa vanhu pamusoro pecovid-19 pamwe nekuvapa masanitizer sipo nezvimwe zvekuti vazvidzivirire kubva kucovid-19. Vati basa rekurwisa covid-19 riri kukanganiswa nevanopikisa vanoda kuti vanhu varatidzire panguva ino.
Vanhuwo zvavo vari kuteerera dambudziko ratinaro tine vanhuwo mapoliticians ndovari kupesvedzera vanhu kuti vasateerera chii kuti kune chirwere ichi. Vanenge vachida kuita zvemademonstration, vanenge vachida kuita zvematongerwo enyika ivo vachiona kuti pane denda iri rinotipedza tese. Saka ndidzo nhubu idzodzo mapoliticians vamwe vanopikisa ndo vari kukanganisa chirongwa chehurumende kuti vanhu vanyatsonzwisisa kuti chirwere ichi chakamira sei.
Dr. Madzorera vati kunyange hazvo vanhu vakave neruzivo pamusoro pecovid-19 dambudziko guru nderekuti nzvimbo dzekuvhenekwa chirwere ichi ishoma uye kunovhenekwa kwacho kunodhura. Munyori musangano ravana chiremba vanorwira kodzero dzevanhu munyaya dzeutano Dr. Norman Matara vaudza Studio 7 kuti chirwere chatove muvanhu uye pave kudiwa kuti zvipatara zvipiwe zvikwanisiro kuti zvirape vanhu.
Chataa kupanana kwavarira pari zvino ndechekuti munhu kana achinge abatwa nechirwere awanike achiwana access kuhealth care, awanike achikwanisa kurapwa kuti awane vanhu vanofa vakawanda from chirwere ichi. Saka pari zvino tinenge tichitongokurudzira kuti dai varo mazvipatara zvedu zvange zvaakushanda, manesi madokta vadzokera kubasa kuitira kuti vanhu vakabatwa nechirwere vange vachikwanisa kuwana kubatsirikana nekuti pari zvino taakutoona sekuti chirwere chatopararira ende chaakutobata vanhu vakawanda chaizvo.
Vasivanda vatiwo vanoona sekuti kubatwa kwemakurukota nevamwe vakuru vakuru muhurumende kuchaita kuti hurumende ipe mari yakawanda kubazi rezveutano kuitira kuti vakoti, vana chiremba nevamwe vashandi vezveutano vapiwe mihoro inofadza pamwe nekuti zvipatara zviwaniswe zvikwanisiro kuti zvikwanise kurapa vanhu vese munyika. COVID-19 idenda ratemesa musoro nyika dzepasi rese uye muZimbabwe rauya apo vakoti navana chiremba vari kuramwa mabasa nekuda kwemihoro isingakwane uye muzvipatara musina mishonga nezvimwe zvekushandisa. Hatina kukwanisa kunzwa divi rehurumende sezvo mutauri wekomiti yehurumende inoona nezvekurwisana necovid-19 zvakare vari gurukota rezvekuburiswa kwemashoko amai Monica Mutsvangwa vange vasiri kubatika. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Godwin Manguja.
Zvichakadaro, mashoko atumirwa Studio 7 neAfrican Union achibva kuAfrica Centers for Disease Control and Prevention anoratidza kuti vanhu vanodarika miriyoni imwe chete vabatwa nechirwere chaCovid-19 muAfrica, asi vanhu vapora vanosvika zviuru mazana matanhatu nemakumi mapfumbamwe kana kuti 690,000. Vafa nechirwere ichi vanosvika zviuru makumi maviri nezviviri zvine makumi matanhatu nematanhatu kana kuti 22,066. Uwandu hwevanhu vabatwa nechirwere checoronavhairasi pasi rose hwadarika mamiriyoni 10 nemapfumbamwe kana kuti 19 million. Johns Hopkins University yemuAmerica yeri kuongorora kupararira kwechirwere ichi pasi rose inoti muAmerica ndimo mune vanhu vakawandisa vabatwa nekufa nechirwere ichi. Vanhu vafa nechirwere ichi muAmerica vanodarika zviuru zana nemakumi matanhatu kana kuti 160,000. Pasi rose vanhu vafa nechirwere ichi vadarika zviuru mazana manomwe ane gumi nezvishanu kana kuti 715,000. Vapora pasi rose vave kudarika mamiriyoni gumi nerimwe nezviuru mazana mashanu kana kuti 11.5 million. Mutungamiri webato rinopikisa Retransform Zimbabwe vaJacob Ngarivhume, avo vanga vashevedzera kuti munyika muratidzirwe svondo rapera, vanyimwa mukana wekubhadhara mari yechibatiso nedare repamusoro pamhosva yavari kupomerwa yekukurudzira veruzhinji kuti varatidzire zvine mhirizhonga mukati. Thomas Chiripasi anotipa nyaya iyi.
Vachitora mutongo wavo pachikumbiro chavangarivhume chekuti vatongo vachibva kumba kwavo zvichitevera kunyemwa kwavakaitwa mukana uyu nedare raMajor Street. Mutongi wedare repamusoro vatawanda chitapi vati vangarivhume havana kusvitsa zvikonzero zvinonwisa mvura zvinoita kuti vapihwe mukana wekubhadhara mari yechibatiso. Zvaturwa nedare zvatsinirwa negweta ravangarivhume vaMoses Nkomo.
Justice Chitapi vapa mutongo kuti apiwo yavangarivhume haigoni kubudirira. Vati zvikonzero zvakapiwa namagistrate zvekuti dai vakaburitsiwa vaizokurudzira vanhu kuti varatidzire vagutsikana nazvo. Saka vati mavoko avo akasungwa nokuti zvakataurwa namagistrate vanofunga kuti zvakanga zviri zvakarurama panguva yazvakataurwa. Asi vataurawo zvakare kuti nechikonzero chokuti musi wa 31 wakasvika ukapfuura tinogona kuchidzokera kuna magistrate tuno apply for bail on changed circumstances.
Vangarivhume vari kupomerwa mhosva yekunzi vakanyora padande mutande ravo reTwitter vachikurudzira mhirizhonga mukuratidzira kwavakange vashevedzera kuti kuitwe munyika musi wa 31 chikunguru pasi peboka ravari kudaidza kuti July 31st movement iro rinoti harisi kufara neuori hwarinoti hwatekeshera muhurumende. Mutevedzeri wemutauriri weMDC Alliance vaClifford Hlatshwayo vati kunyimwa kwaitwa vangarivhume mukana wekubhadhara mari yechibatiso pamhosva yavari kupomerwa kunoratidza kuti Zimbabwe yave kutongwa pachigandanga.
Nyika yeZimbabwe iri kutongwa pachitororo, iri kutongwa nevanhu vasina hanya neupenyu hwavanhu. Tiri kuona kubatwa kwebasa zvisina kunaka kumapazi ehurumende. ZANU-PF iri kushandisa mapazi ehurumende aya kuita zvido zvayo.
Zvichakadai, mutori wenhau Hope Chingono uyo akanyimwa mukana wekubhadhara mari yechibatiso nedare repamusoro nezuro, dare richiti hapana zvaakasvitsa kudare zvinoratidza kuti mutongi wedare raMajor Street akakanganisa kutonga paakamunyima mukana wekutongwa achibva kumba kwake pamhosva yaari kupomerwa yekukurudzira veruzhinji kuti varatidzire zvine mhirizhonga. Anga ari mudare raMajor Street zvakare nhasi. Gweta rake amai Beatrice Mutetwa vanga vachida kusvitsa chikumbiro kuna Major Street vangoni nduna chekuti apiwe mukana wekubhadhara mari yechibatiso sezvo vachiti pane zvashanduka kubva paakambonyimwa mukana uyu. Asi muchuchisi wenyaya iyi vaWhisper Mabaudi vati vanga vasina kuziviswa izvi zvatsinirwa nerimwe gweta raChingono vaGift Mtisi.
Zvatanga tichida kutaura nezvazvo zvichemo zvedu zvitatu zvatinoti zvashanduka uye taida kuti ivo vaChingono vazozadzikisa zvimwe zvacho kubudikidza nokupa uchapupu mudare. Vachuchisi vati hatinonge tava panguva yekuti vaone zvichemo zvedu, asi vanga vabvuma zvavo vachuchisi kuti isusu taizoita chikumbiro chedu asi ivowozo pindurawo nechitatu. Asi mutongi ati aiwa kwete kwete kwete, munofanira kuti mutange mavapa notisi kuvazivisa kuti muchada kuita chikumbiro ichocho.
Nyaya yaChingono yakatarisirwa kudzoka mudare raMajor Street nechitatu svondo rinouya mushure mezororo remagamba. Kusungwa kwaNgarivhume naChingono kwakonzera mutauro pasi rose zvaita kuti mutungamiri weSouth Africa vaCyril Ramaphosa vatumire nhume kuZimbabwe kuzoona zviri kuitika munyika. Masangano anorwira kodzero dzevanhu ari kupopota nekune rumwe rutivi achiti hurumende yeZimbabwe yanyanya kutyora kodzero dzevanhu, asi hurumende pamwe nebato reZANU-PF vanoti hapana chakaipa chavari kuita. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Thomas Chiripasi.
Vatiriri ve Studio 7 vanotibata pamasaisai esatellite. Tine chiziviso chakakosha. Tinoda kuzivisai kuti VOA Africa muZimbabwe yave nemasaisai matsva anoti SES 5KU band ne C band transponders. Kana muchida kunzwa zvizere, endai pa website yedu ye www.voashona.com kana pa Facebook page yedu ye VOA Shona.
Mapurisa emuSouth Africa nasa akandira utsi unokachidza uye kushandisa mabara erabha kudzinga vanhu vanga vachiratidzira pamuzinda weZimbabwe muPretoria. Zvichakadaro, mutungamiri wenyika yeSouth Africa Cyril Ramaphosa nezuro vakadomwa nhumwe mbiri kuti dziende kuZimbabwe uko kuri kunzi kwaberekera ingwe kuchityorwa kodzero dzevanhu. Vakadomwa kuenda kuZimbabwe ndevaive mutevedzeri wemutungamiri wenyika amai Baleka Mbete uye gurukota rezvevasori muSouth Africa Sydney Mufamadi. Paita uropa rakaipa pakati peZANU PF neANC zvopa kuti pakandiranwe makobvu nematete. Vaive mutungamiri wenyika yeBotswana vaIan Khama vatiwo vari kushushikana nenyaya iri kupomerwa Zimbabwe yekutyora kodzero dzevanhu. Mukuzeya nezvenyaya iyi, Blessing Zulu Studio 7 abata mukuru anoona nezvekubudiswa kwemashoko muZANU PF vatafadzwa mugwadi.
ZANU PF ine mufaro nedanho ratorwa naPresident Cyril Ramaphosa kuti vatumire nhume dzavo kuZimbabwe. Nokuti izvi zvichaita kuti manyepo ose netumwe tunhu twose twatichitsoropodzwa tichinyorwa nezvenhema pasocial media zvibude pachena. Vanga vachispreada manyepo vabudiswe pachena uye vaexposewe kuti no zvavari kutaura ndezvenhema. KuZimbabwe kune runyararo, kuZimbabwe hakusi kutyorwa kodzero dzevanhu. Vana vemuZimbabwe vagere murunyararo uye zvakare donzo ravainaro iko zvino nderekurwisana nechirwere cheCOVID-19 chatekeshera pasi rese. Saka nokudaro kuuya kwenhumwa idzi kunotipa mufaro kuti vose vaya vanga vachinyepa kana nhumwa dzauya zvichaonekwa manyepo ezvavanga vachitaura. Zvichaita zvekare kuti pasi rino rigozoona kuti aiwa social media is not the right channel yekuti munhu anzwisise zviri kuitika kune imwe nyika. Kuchorwa munyika yeZimbabwe mataura zvakanaka mukati vanhu ava vari kuitwa kafira mberi. Zvino vanhu ava kana vachiitwa kafira mberi zvapasina watati tanzwa kana kuti atabudiswa kunzi uyu akarohwa akanofaka nekuti akaitwa kafira mberi ndiya, pasina vanhu vakaita seivavo, zvingava here zvechokwadi kuti vanhu vari kurohwa vachiita kafira mberi?
Asika vamugwadi, mungati ndezvemugodzi matsuro sei? Isi tiri kuona mavhidhiyo evanhu vachiti vashungurudzwa nevanofungidzirwa kuti mauto mapurisa nevasori.
Nyaya yatiri kuona ndeyokuti kune vanhu vari kubhadharwa mari kuti vaite basa rekutsoropodza nyika ino. Kune vanhu vakafoma maorganizations avo, maNGOs, macivil society organizations kuti vatsoropodze nyika ino. Izvozvo zvinovapararama kana vachinge vatsoropodza nyika ino ikawedzerwa zvirango zvoupfumi sezvatiri kuona zvichiitika. Ivo vanofara uye vanoswera vaine mufaro nekuti homwe dzavo dzinenge dzizere nemari.
Asi ka zvirango izvi hazvisingotemerwa vanhu onje, zviri kutemerwa ka ivo vari kunzi vari kutyora kodzero dzevanhu vanova vatungamiri muhurumende nemubato renyure ZANU PF. Ko vanhu vapindawo papi apa?
Asi vanokanganwa zvekare kuti vanhu vavari kupanisha munhu ari kwachienda mbuya, munhu ari kudotito, munhu ari kubwera asina zvaanoziva uye asina chaanobhenefita pamari idzodzo dzoukopa ukopa. Saka idei vanhu vari kuita mashoko iwayo kana kuti vari kufambisa mashoko iwayo vaziva havo kuti chavari kukanganisa upenyu hwavana vemuZimbabwe, chavari kukanganisa upfumi hwenyika ino yeZimbabwe, chavari kukanganisa imeji yenyika ino yeZimbabwe yavari kutsoropodza kunzoko iri kusaka kuti nyika ino iyi ishorwe uye utungamiri hwayo hushorwe. Zvinozikanwa kuti nyika ino iri mulockdown yekurwisa COVID-19. Pasi rose ndozviri kuitika. Nhasi tavaona kuSouth Africa vamwe vachirupfurwa nemarabha bullets vachibviswa paembassy kuSouth Africa pavanga vachida kuita ruzha zvisakafanira nekuti vanhu havasi kutenderwa kuita magatherings kana kuti macrowds. Asi dai zvaitika muno munyika yeZimbabwe nasi taivonerera.
Avanga vari mkuru anoona nezvekuburiswa kwemashoko muzano PF vatafadzwa mugwadi vari parunare muHarare naBlessing Zulu Studio 7. Sezvo tichitema tisina divi ratinorerekera, Blessing abatawo munyori anoona nezvekutyidzana nedzimwe nyika mubato reMDC Alliance muzvare Gladys Sachiwayo.
Isu CMDC Alliance inotungamirirwa naNelson Chamisa tatambira mashoko ari kubva kuSouth Africa maringe nekuti President veSouth Africa President Cyril Ramaphosa vari kutumira nhumwe dzavo mbiri kuti dziuye kuno kuZimbabwe dzigare pasi nezvizvarwa zveZimbabwe kuti vanzwisise dambudziko remuno muZimbabwe uyezve vaone kuti vangabatsira sei mudambudziko irori.
Semaonere enyu dambudziko iri ringagadziriswa sei chaizvo zvii zvinoda kugadziriswa?
Ndofunga munorangarira mugore rapfuura mushure mekunge tabuda musarudzo dzisina kufamba zvakanaka, sarudzo dzakabirirwa. Takabuda negwaro redu rinonzi Zimbabwe Roadmap to Economic Recovery, Legitimacy, Openness and Democracy kana kuti Reload, inotaura iro matano anofanira kutorwa nenyika yeZimbabwe kuti ibude muutapwa, kuti ibude mumatambudziko eikonomi, kuti ibude mupolitical crisis yatinayo muno muZimbabwe. Matanho iwavo anosanganisira hurukuro kana kuti yatingati political dialogue pachirungu. Tinotaura isu mugwaro irori kuti panofanira kuitwa political dialogue, uyezve political dialogue inofanira kubatsirwa mediator kana kuti muyananisi.
Munoda mutongi gava akaita sei chaizvo?
Panodiwa muyananisi asina kwaakarerekera kuti atibatsira sezvizvarwa zveZimbabwe tiite hurukuro dzekuti tofambisa nyika yedu kuti iende mberi sei. Saka naizvozvo nyaya yemediation inyaya yatanguri tataura isu seMDC Alliance kuti inyaya yakakosha mukupedza dambudziko reZimbabwe. Dialogue iyi kana kuti hurukuro idzi dzinenge dzichitarisa nyaya dzemareforms, kuona mareforms anofanira kuitwa. Mareforms anosanganisira nyaya dzetransitional justice, vana veZimbabwe varohwa, vana veZimbabwe varepwa, vana veZimbabwe vasungwa, vana veZimbabwe vaabductwa kwenguva yakareba, vana veZimbabwe vaurayiwa.
Avanga vari munyori anoona nezvekutyidzana nedzimwe nyika mubato reMDC Alliance muzvare Gladys Sachiwayo vari parunare muHarare naBlessing Zulu Studio 7. Iko zvino tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Mutungamiri weIvory Coast vaAlassane Ouattara vatambira zviri pamutemo kudomwa kwavo kuti vamirire bato riri kutonga musarudzo yemutungamiri wenyika ichaitwa muna Gumi Guru. Asi vanopikisa hurumende vanoti kuti vaOuattara vakwikwidze ketatu zviri kunze kwebembero remutemo wenyika iyi. Nepfenyuro dzakawanda muGuinea-Bissau dzakanyarara kwemaawa 24 nemusi wechina semucherechedzo wekubatana zvichitevera kurwiswa kwenepfenyuro yeRadio Capital FM. Mutevedzeri wemukuru wenepfenyuro iyi Sabino Santos audza VOA Portuguese kuti varume vaive vakapakata zvombo vakapfeka nhumbi dzechipurisa vakapinda mumahofisi eCapital FM mambakwedza musi waChikunguru 26 muguta guru reBissau. Nepfenyuro yakazvimirira iyi inodyidzana nenepfenyuro yeVoice of America. Nyika yeChina yatyisidzira kuti ichatsividzawo zvichitevera kusamutsiridzwa neUnited States kwemavhiza evatori venhau 40 vekuChina ava nemavhiza anovabvumidza kushanda muAmerica kwemazuva 10 akapera kushanda nemusi weChina. Munhau dzemitambo, zvikwata zvepamusoro muEurope zviri kuita chipatapata kuda kutenga vatambi vemuZimbabwe panguva ino yekutengwa nekutengeswa kwevatambi. Michael Kariati anotipa zvizere nyaya iyi.
Mashoko ari kubva kuTurkey anoti zvikwata zvine mukurumbira munyika iyi Besiktas neTrabzonspor zviri kurwira kutora Teenage Hadebe. Hadebe angatambira Malatyaspor iyo yakabuda muTurkish Premier League kuenda kuDivision 1. Asi pepanhau rekuTurkey reTagbim rinoti Hadebe ari kuita hurukuro neBesiktas pamwe neTrabzonspor zvichisarira kwaari kuti angasarudze chikwata chipi. Trap Zonospor ichange ichitamba UEFA Champions League mushure mekupedza iri pachinhano chechipiri pasi peInstanbul Başakşehir makundano emwaka uchangopera weTurkish Super League. Trabzonspor inonzi iri kuda zvekare kutenga kana kukumbira kuti Marvelous Nakamba amboitambira kwechinguvana kana kuti loan kubva kuAston Villa. Kunyange hazvo Aston Villa yaramba iri muEnglish Premier League, Nakamba aitatarika mwaka wapera zvekuti upenyu hwake muchikwata ichi huri patambo. Mumwe mutambi wemuZimbabwe weMaurias, Makaule Bon, anonzi arikudawo kutengwa nechikwata cheBurnley chiri muEPL kubva kuCharlton Athletic kwaari kutambira. Burnley iri kuda zvibodzwa kubva kuna Bon mushure mekupedza vari pachinhano chegumi mwaka wapera. Hadebe, Nakamba naBon vari kudiwa kuti varambe vari munhabvu yepamusoro kuti vazobatsira chikwata chenyika makundano e2020 World Cup, umo Zimbabwe iri mugungano rimwe chete neSouth Africa, Ghana neEthiopia. VaSemu Hamandawana avo vaimboridza pembe muPremier Soccer League vanoti veZifa vanofanira kurongera Maurias mitambo yeushamwari kuti vajairirane kana mitambo yadzoka mushure mekumbomiswa nemhaka yeCOVID-19.
Tinofanira kuti titambe nemateams mahombe kuita kuti tiwane exposure pamberi apa, so that kana tichinge takutamba vanhu vedu vanenge vajela zvinenge zvaakuita.
Makundano eAfcon, Zimbabwe iri mugungano rimwe chete neZambia, Algeria neBotswana. Gungano iro vaPhilip Regede vanoti veZifa vanofanira kugadzirisa nyaya dzemari yevatambi kuti chikwata ichi chibudirire.
Problem yatinayo problem yekuti vakomana welfare waenda kumira zvakanaka. Yes, vakomana havasi kubhadhara zvakanaka. At the same time nyaya iripo ndeyekuti tine magood players. Ishu iripo vakomana havasi kupuwa my incentives avo ekuti vakomana vatambe bhora. Unoona, ndo zvinhu zviri kuti dzosera kumashure.
Pari zvino Zimbabwe iri pachinhano chechipiri nemapoints mana, mapoints maviri pasi peAlgeria asi mapoints matatu pamusoro peBotswana munzira yeAfcon 2021. Mitambo yeAfcon neWorld Cup yakambomiswa kuti chirwa kupararira kwechirwere cheCOVID-19 icho charura pasi rese. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Michael Kariati.
Makatirira kuStudio 7 munotibata pamasaisa anoti 909 AM 4930 6040 ne 15460 kHz pashortwave. Munokwanisawo kutibata mangwanani nenguva dza6 pamasaisa anoti 909 AM 4930 7270 ne 9885 kHz pashortwave.
Chedu che live talk na 8 PM nasi tiri kutarisa nyaya yekupararira kwechirwere cheCOVID-19 uye kubuda pachena kwevakuru vakuru vakawanda vachiti vabatwa nechirwere ichi. Nguva yedu yapera, regai timbotarisa misoro yenhau dzanhasi. Uwandu hwevanhu hwobatwa nechirwere cheCOVID-19 munyika, kunyanya muHarare, woramba uchikwira zvakanyanya. Hurumende yeSouth Africa yotumira nhumwe kuZimbabwe iyo yoshorwa nevakawanda nenyaya yekutyora kodzero dzevanhu. Asi ZANU-PF inoti munyika hamuna matambudziko angade kuti vekunze vapindire. Tabatashuka kumagume chirongwa chidu chanasi, iwe inesu zakare mangwana. Kana mchida kutitumira tsamba mbozha, zitumirei ku studio7@viewnews.com. Muno kwanso kunzwa na udzedu pa www.viewishona.com. Ini ndini Jonga Kandemiri, ndiri mu Washington DC, nichitimurari zvakanaka vateereri.
Kuhisika atisenda baku VOA Ndebele.